Rwiyo rukuru rwaSoromoni, chitsauko chechishanu. Ndauya zvangu mubindu rangu, hanzvadzi yangu, iwe mwenga wangu. Ndaunganidza mura yangu pamwe chete nezvinonhuhwira zvangu. Ndadya zinga rangu rouchi nouchi hwangu, ndanwa waini yangu nomukaka wangu. Idyai, imi shamwari, uye munwe; inwai mugute, imi vanodanana. Ndakavata, asi mwoyo wangu wakanga wakasvinura. Inzwai, mudiwa wangu ari kugogodza achiti, “Ndizarurire, hanzvadzi yangu, mudiwa wangu, njiva yangu, wangu asina chinongo. Musoro wangu wanyorova nedova, bvudzi rangu ranyoroveswa nounyoro hweusiku. Ndabvisa nguo yangu, ndoipfekazve here? Ndashambidza tsoka dzangu, ndodzisvibisazve here?” Mudiwa wangu akapinza ruoko rwake nepahwangwadza yomukova, mwoyo wangu wakatanga kumudokwairira. Ndakasimuka kuti ndizarurire mudiwa wangu, maoko angu akadonha mura, minwe yangu ichiyerera mura pazvibato zvechizarira. Ndakazarurira mudiwa wangu, asi mudiwa wangu akanga abva, akanga atoenda. Mwoyo wangu wakarwadziwa nokuenda kwako. Ndakamutsvaka, asi handina kumuwana. Ndakamudana, asi haana kupindura. Varindi vakandiona pavaiva pabasa ravo rokufamba-famba vachichengetedza guta. Vakandirova, vakandikuvadza, vakanditorera jasi rangu. Ivavo varindi vamasvingo. Imi vanasikana Jerusarema, ndinokurayirai, kana mukaona mudiwa wangu, muchamuudzeiko? Mumuudze kuti ndinorwara nerudo. Mudiwa wako akanaka kukunda vamwe pakudii, iwe zvako wakanaka kukunda vamwe vakadzi. Mudiwa wako akanaka kukunda vamwe pakudii zvaunotirayira kudaro? Mudiwa wangu akanaka uye mutsvuku, anokunda vanokwana zviuru gumi. Musoro wake igoridhe chairo, bvudzi rake rinoyevedza uye rakasviba segunguo. Meso ake akafanana nenjiva dziri pahova dzemvura dzakashambidzwa mumukaka, akarongwa sezvishongo. Matama ake akaita semihomba yezvinonhuhwira inobereka zvinonhuhwira. Miromo yake yakaita samaruva amahapa anodonha mura. Maoko ake itsvimbo dzegoridhe dzakaiswa mabwe anokosha ekrisorite. Muviri wake wakaita senyanga dzenzou dzinobwinya dzakashongedzwa nesafiri. Makumbo ake imbiru dzamabwe machena akamiswa pazvigadziko zvegoridhe rakanatswa. Chimiro chake chakaita seRebhanoni, chakanakisisa semisidhari yayo. Muromo wake inhapitapi pachayo, zvirokwazvo akaisvonaka. Uyu ndiye mudiwa wangu, ndiye shamwari yangu, imi vanasikana veJerusarema.